Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 23, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vanonzi vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribiti pakutora nzvimbo dzekuvakira nzimba muHarare. Mumiriri wembare mudare reparamende vaStarman Chamisa vanoti vatsigiri veZANUPF vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kuBulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nevamwe vaive makurukota ehurumende vanogona kusungwa nenyaya yekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo muHarare. Izvi zvinotevera kuburitswa kwegwaro rekuongorora zvakabuda mukugoverwa kweminda. Vamwe vari kunzi vakatora minda zvisiri pamutemo vakatengesa vanosanganisira vaive gurukota muhurumende yavaMugabe vaIgnatius Chombo, munyori mukuru mubazi rezvematunhu Injinia George Mulilo, vaive gurukota rezvemadzimai amai Nyasha Chikwinya, muzvina bhizimisi vaPhilip Chiyangwa, uye vakambomirira Harare South mudare reparamende vaShadrack Mashaya Mombe. Hatina kukwanisa kubata vari kupomerwa mhosva ava, asi sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vaudza bepanhau iri kuti vari kuda kutanga kuferefeta nyaya iyi nemuvhuro vaita musangano nemapurisa kuti vobatsirana sei. Nezuro mumusha wembare makata mirizhonga apo vanofungidzirwa kuti ndeve chidiki veZANUPF vakarwisa nhengo dzeMDC kusanganisirawo mumiriri wedare reparamende munzvimbo iyi vaStarman Chamisa. Mirizhonga iyi yakauya kwapera zuva rimwe chete mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo paSoldat Hall. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa avo vati vechidiki vebato ravo vakaputsirwa misika yavo nevechidiki veZANUPF vainge vakatakura matemo nezvimwe kunyange nhengo dzavo nhatu dziri idzo dzakaguma dzasungwa. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasingadaviri nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa.
Vakomana yavabva vatanga kumhanyiswa vachibva pavanoshandira vachimhanya vachipinda mudzimba mamune vanhu. Nezuro iyeye mapurisa akabva adeedzwa. Mapurisa akasvika hanawo akakwanisa kubata. Munhu wese akakwanisa kubva panzvimbo iyoyo akaenda, asi mapurisa akavaona vanhu vachiita zvinhu izvozvo. Tabva takatevera nezuro kupolice station. Tateera kupolice station taida kunzwa kuti madhoketsi evanhu vatemerwa mota. Vanhu vakuvadzwa vakwanisa here kunge vachiidentifya vanhu. Vanhu vakaidentifya vanhu vavakuvadzwa nevaitozivana nokuti vanhu ivava vanogara kumusika. Vanga vakalidha vanhu vavakauya navo. Saka nezuro wacho takakwanisa kuisa ripoti kupolisi tikatibatsirai vakomana vamudhitene veZANUPF neveMDC varwisana vacho. Kwete kuti havatemerwa shopu modhitena one side tinoita problem. Mapurisa atipindura akati isu hatikwanisi kuti tisunge vamwe vacho, dhokiti rofanira kuenda kulaw and order. Saka dhokiti ranzi roenda kulaendoda mubva vati zvina vakomana vedu vanokwana kuita vatatu vefemiri yekwachinodya. Isusu tiri mumapurisa imomo vatanga kuimba marevolutionary songs vari panze vachiita mboding police station mbari inotongwa neZANUPF. Vakapaka mota dzavo papolice station nezuro ye vakapinda police station vakatanga kundi abuse vachindi shaudha vachitaura mamawedzi asina kunaka pamberi pepolice nezuro wacho unobvatazobva papolice station tazodeedza vanhu anogona kuti rescue vakomana vamwe vatazodeedza mapurisa haana kutipa assistance kusvika tabva papolice station ipapo tikafamba namwe vakomana vanga vakawanda ndobva vatanga kudispesa vachifungwa tava kuda kurwisana navo patisati toenda kwanga vaparadza zvinhu kwanga tichidzokera ndozvakakwanisa kuitika nezuro izi.
Makatora nguva yakareba zvakadii muri mukamba yemapurisa vanhu ava vachiimba?
Takakwanisa kutora maawa anokwana matatu takasvika papolice station nezuro time dza 12:30 takazobva pamapurisa apa kwakuenda kumapast 3 ende vanhu vainzi varova vanhu vanga vari panze vachinzi ava vanhu vacho varipo vanicha takakwanisa kuona chainzi changa chaitwa nemapurisa aya kutorova vasungwa ivavo ende nevamwe vanhu vasiri mapurisa anga achirova vasungwa ivavo mupolice station.
Mapurisa aya ainge ari mangani?
Mapurisa papolice station pakaunda takaona mapurisa anokwana kunge ari 6 3 akanga achitora mastatement nemamwe acho aingomiramira tikataura naofficer in charge. Officer in charge akatiti no kesi yenyu iri kutoitwa nemapurisa ari pakaunda imimi don't worry kana vakanyorosa mazita avari kuziva tichazoti vanhu ivava vabatwe nelaw and order isi issue yedu but tichazondishamisa nezuro wacho ndechokuti mapurisa akatanga kurova vanhu vakasungwa ende varivo vatopwanyirwa mashopu pane vanhu vanga vachinzi vatemwa nevakomana vanhu ndakuona vanga vanga vachingori macomplaini ndasina vanga achingotaura kuti vati timu asi vanga vari vatatu vakomana vabatwa nezuro wacho iyi ndivachitasura mapurisa ari vakomana vachienda kukoti nhasi vari vatatu tatovatsvagira lawyer kuti vakwanise kunge vachimiririrwa.
Mumiriri wembare vastamen Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo nhengo yezanupf muHarare vaGilbert Muponda avo vanoti musangano wakaitwa navachamisa munzvimbo iyi ndiwo wakapa kuti mumbare musagadzikane.
Zvinofara zvine tension zvinoitika ndezvekuti panenge pachiunganidzwa vanhu ngapo vanhu vanenge vachizi kana kuti vharai bhizinesi muuye kunoko kana kuti pamurida kuiti pamuri patigatira meeting yedu ndo pamunoshandira inini saka ngazvimbomire kana kuti vamwe vanotomira kuita basa ravo because inini maungana ipapo. Saka zvinoita ndezvekuti nyaya haiteri ipapo zvandataura iti like a continuous soccer match yekuti nhasi tapedza refa ati 90 minutes dzakwana tosangana futi next round because hazvitangire ipapo zvichiperera ipapo inyaya yekuti pamwe unotoona kuti ukazviteedzera tinenge tiri tuma a series of my events which lead one to the other zvekuti ivi meeting yakaitwa nezuru pane vanhu vakakusarira nika garaji ipapo saka ndisati kuti vatungamiriri vemabato vanofanira kunge vari responsible kuona kuti event yandaita how does it affect the society that we are operating and we are living in? Do you want to be building tension or you want to be de-escalating tension? Nema isonika ninga chitika iwayo. What was the theme of the rally? You know, theme yacho inoafekta kuti musha unosara uine rufaro here kana kuti hasha here kana shungu here kana ka general feeling of despair.
Asi katiriona mapurisa achienda nekumahofisi kwacho kweMDC nekumahofisi kwacho pane pavachasununguka here vanopikisa?
Vanosunguka nekuti ipapo mapurisa akaenda and Chamisa even rally mapurisa they tried kuti no tokubvumidza kuti muite rally because zvaichanzi rally yarandi bandits rally bva yabvumidzwa payaita mapurisa akaenda kanofecha whatever they found or didn't find it was good because it's better kuti uaccused for something kungozinzi une chinhu chakati kana uregera kuuya unofecha wobva wangoramba uchingopomedzerwa mhosva vanhu vanotosvika obvosvika obvotarisa oshaya handi
asi gore vamuponda izvi zvinoitika gore negore pasina chavari kuwana zvinenge zvichi zvinozoita chimiro chakanaka here?
Pachimiro chakanaka ndezvekuti pane mapicture akaona akaaa social media andaino vakomana vanga vakaita MTC vanga vakapfeka mared tshirt achidii saka once umbowo wakadaro wainge wabuda it is only fair that mapurisa do their job kunosvika ipapo tarisa kuti washaya kana kuti wowana chavawana pane kuti zvimapicha wangotenderera poregera kunge paitwa any action of any sort hazvipo futi good picture yacho zvekuti tiri kuti pane mapicha ari kutenderera ivakomana vari kunzi vadai vadai zvakafanira kumana nechati james vari kutaurwa izvozvo can see mapurisa how is going full force in going after them zvakaomarara it was not good kuti vanhu vanongozonzi vanhu vari kutemana nemabhemba vadii vazodii apa mapurisa hapana kana action yaari kuita saka it was good kuti mapurisa they are going in every direction pavanenge wanzwa any lead kuti tikusa seja pakati tikusa seja pakati vachibata vanhu handizi makaona kumazuva ekukabatwa vanhu vakati wandei maofisi akasechwa hadino zvakabudambo saka izvozvo ngazvibuilde confidence anenge amuri pano nakasungwa achinyengedzerwa kuti ane mhosva asi iye asina.
Nhengo yeZANU-PF District Coordinating Committee muHarare vaGilbert Mponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinorumbidza zvikuru murairidzi wepanjube High School kuBulawayo vaBrian Mutsiba avo vakaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye nemihoro inotambiriswa varairidzi. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti kuratidzira kwevana vechikoro kunokurudzirwa nekuti vana ava vanosungirwa kurwira kodzero dzavo. Tabata vamasaraure avo vatanga nekurumbidza vaMutsiba.
Basa rakaitwa nevaMutsiba basa rinofadza chaizvo, vachiratidza basa rinofanira kunge richiitwa nevarairidzi rekuvhura njere dzevana kuti vasasekerere kutapwa, vasatisekerere kunyimwa dzidzo kwavanoitwa nevanhu vanoda kuzvidyira mari boka. Ragara ndo basa redzidzo kuti dzidzo ivhure njere dzevana. Saka tinoona kuti basa rakaitwa nevaMutsiba nevana vepanjube High School rinofanira kumotivheta mamwe wevarairidzi nyika yese, rinofanira kumotivheta vita vamwe vana nyika yese kuti panguva yamunenge muchinyimwa kodzero dzenyu hakuna munhu achazobva kudenga achirwira kodzero dzenyu. Ibasa redu umwe neumwe kuti timire tichidefenda kodzero dzedu sevanhu, kuti tiwadefende kodzero yedu yokuwana dzidzo, kodzero yedu yokuwana mari inotenga, mari inokwana.
Ko, kana vanhu vakakupomerai mhosva yekuti mave kushandisa vana vechikoro mukurwawo ndo dzenyu nehurumende?
Vana vechikoro vane kodzero yekuratidzira musection 59 nebumbiro redu remutemo. Vanhu vanokwanisa kuenjoyawo marights sevamwe vanhu vose. Chechipiri, vana vechikoro vane kodzero yekuwana dzidzo musection 81 yebumbiro redu remutemo. Kana kodzero dzavo dzekuwana dzidzo dzikange dzichimbunyikidzwa, vane simba rekushandisa section 59 kuratidzira kuti vakwanise kuwana dzidzo yavo. Zvangoitawo kuti zvinofambirana kuti mwana awane dzidzo, murairidzi wake ndiye anofanira kunge akafara achiuya kumalessons. Saka kushayikwa kwemurairidzi kunoafekta kodzero yemwana yekuwana dzidzo. Saka izvi zvinhu zvisingafe zvakapesaniswa kuti mwana nemurairidzi vaita muonera pamwe, vaita chirirangwe kuti dzidzo iwanikwe. Chinhu chisingafanira kukashikamadza vanhu nekuti zvitori natural, nekuti ecosystem yekuwana dzidzo inosanganisira murairidzi nemwana.
Mukuru weAtus vaObert Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika wamune nyaya yekuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ine urongwa hwekudhinda mari dzinosvika pamadhora makumi mashanu mumwedzi mishoma inotevera. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti gurukota rezvomukati menyika vaZiyambi Ziyambi vanoti bazi ravo riri kutsvaga nzira dzekuti rikwanise kuwedzera uwandu hwemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti kubva pazviuru zviviri nemazana mashanu kusvika pazviuru zvisere pazuva. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamungatsiko paStudio 7. Ini ndiritwa Alice Martin Njanji, ndiri kuno kuSouth Africa muKroonstad. Apa ndinoda kutaurawo maonero angu pavanhu vanonzwa vachitaura pamusoro pemamiriro akaita Zimbabwe. Vanenge vachikombe kuti ava munangagwa mazvitadza achisiyai basa avo hazvina nemubve chichi. Apa ndinoda kuti hatidongotambisa nguva yedu tichingotumira maaudhio kuStudio 7 vachingomapulay asina rubatsiro rwaanokwanisa kupa kuvanhu. Apa ndinoda kutaura zvinhu zvinenge zvine musoro, rinyati apa zvingori pachena kuti hapana kuti maybe tingataura tichiva munangagwa ibva zvishuwa vobva, hazvibviki, hapabviki pakadaro. mona apa zvinani kuti tikurudzire kuti no papa mavhoti anotevera kana mukajiwa ka musarambira sezvamakaita zvinoita kuti apa havana kubirira sarudzo apa vakaita kurambirapo nyere zvakava pachena kuti vadyiwa bhati vakarambirapo saka hatingadi kuti vakabirira saka patofanira kuva nekurudziro kuti no kana mukajiwa papa mavhoti anotevera ka musarambirapo ibvai kupinde vamwe mona ndinyaya kuti izvi zvekuti kwaibva ibva izvi ibva izvi izvizvi ka hapana mabvira vangaita kunze kuti kana tikabatana sezvakaita vana vemusouth africa munopo vakati no vajacopo zuma hatichavadi ngavabve ngavabve mavhoti asati aitwa vakabva but kubva kumabvisiro atingaita vamunangagwa takavabvisa saizvozvo ka hapana kuti mabe tingaisa vachamisa zvinenge zvatoreva kuti tinenge takutotsvaga umwe munhu muzano pf imomo opinda pai paupurezidendi mona zvinenge zviri nani
makadiva shamarari vepastudio 7 tinokutendai nebasa ramunotiitira tinotenda vana vangu ini ndinonzi vachihera munyika medu maoma kana uri mutungamiriri wenyika usataure zvisakarurama vamunangagwa vakati ini ndinongoramba ndichikutongai chete imi muchingoticha munhu mukuru haataure zvinhu zvakadaro mashoko akadaro usataure mashoko akaipa akadaro iwe uri munhu mukuru mugabe akanga asingadaro tinorwadziwa ivo maticha evana vedu vavatakaendesa kuchikora havana mari yavari kutambira vana vari kutambudzika madhokotera vana vedu vatakaendesa kuzvikoro vari kutambudzika havana mari yavari kutambira munhu mukuru taura zvakanaka nevana vadiki ita zvinhu zvakarurama kuti vanhu vagokuvhotera mangwana zvinotakara simba nezveamerica america donald trump ari kutongwa akazenga akadi zvezimbabwe masiya mbavha dzese dziri kuswera dzichiba muzimbabwe idzi hamutaure nezvadzo ezvino vana vari kushungurudzwa musouth africa umu nemazimbabwenzi vachibirwa hamutaure nezvazvo izvozvo tibatsireiwo ndinotenda hangu vana vangu vestudio 7 ndini vachihera
makadi zvenyu vana vezimbabwe zitani marime from masvingo chisouth pane zvinhu zvetongoteerao zvinenge zvichiitikawo mukurarama kwedu ndingangoti specially mazimbabwenzi kazvibata mazimbabwenzi ne zvibata tese either uri kunyika either uri musouth africa uri kupi kana kujobe ungava cape town ungava kupi zvinhu zvekupomerwa zvinhu zvakaipa hachisi chinhu chakanaka mangwana tichatsvagira hondo isu pachedu nekuda kwekuti nzvimbo yatiri kugara isiri yedu mukapomerwazve nevanhu vasiri vanhu vemunyika yemamugerezve ndinenge ndichizvigadzirira hondo saka vana vezimbabwe indongopa hangu chishuro dai tachinja hapana vanhu vangu vachabatwa zvinhu zvakaita seizvozvo dai tachinja tangoita vanhu vamwe takavazotsvaga basa kunoko hapana mai vakazogara tichita puresha takaa tizotsvagira vana vedu nevabereki nedzimwe hama dzedu dzakasiyana siyana nekugadzira zveupenyu kwedu kwera mangwana munonzi mudiaspora hatisanei zvinhu zvakadewo tingoita chinhu chimwe chete sevana vezimbabwe nazvo zvinhu zvinofadza zitereke zvinhu zvisina kana chinoremera kuvanhu dai tangoita kuti tese tishande tisiyai nezvinhu zvekurwa nekuuraya nekuita zvinhu zvisakarurama kuba atirege kuba siyai nezvinhu zvakaipa vana vezimbabwe takavaa kuzotsvaga mabasa zvimwe zvose aipa ipa yatisiye izvo nazvo zvinhu zvogona kutifambira zvakanaka madiaspora munhu unonzi muzimbabwe chinhu chaiye chaiye munhu unoudzi wachiteerera asi kune vamwe nakadada ramba kupetwa mudzonga yengwindi ndovanhu vachawanikwa nemavanga matenda angu westudio 7
kazwai kazwai vashamarari vestudio 7 vana tanonoka wande vana jonga kandemiri nana mukoma rechoto ini ndinoitwa mike womurombo ndiri kuno kuchirundu ndinoti zviri kuitwa nezanu pf zvokuti vanotaura kuti mashuru gava mazivi ngavanyarewo asei vasiri kana vasingamazivi ivo vana munangagwa sei vasiri kuita siriasi navo semasiita siriasi kuita kwavanoita siriasi vanhu vanozviratidzira vanoratidza kumarights avo vachiratidzira vanotora vanhu vanovapfuura ivavo asi mashurugi aya ari kuuraya vanhu nemabhemba vasiri kuita siriasi navo ndatenda hangu
vashamariro vestudio 7 maswera sei maswera sei zvenyu aiwa kuno kutaswera ndinoitwawo siyabonga clive chuma ndiri mueastern cape musouth africa ndanga ndichida kuti nditaurewo pamusoro penyaya iri kutaurwa navamukwananzi iyo yemazimbabwenzi ari kusikoita zvemikundo muno mune mamwe madhorobha emusouth africa dambudziko iroreiro handioni sekuti ringapera kana kuti kupedzwa nekukasika nekuda kwekuti vari kutumwa nechimiro chehurumende yavo kubva kumashure kumusha kuzimbabwe ndo iri kukonzeresa kuti wana awa wachiwanikwa wafararira nedzinyika wachiparadza mhosva. Kuparadza mhosva ikoko vari kupara nechimiro nekuti wamwe wavo wanhu wasina chekubata asi vachidawo kuzama kuti wararame. Zvino izvo zvimatumirwa vari kuitwa nehurumende yekwedu ndeyekuti chokwadi hachipo kuhurumende yekwedu. Ndo chinhu chekutanga chakakosha kuti hurumende yedu iwe nechokwadi, nekuti kuti ichinge yaita chokwadi tinokwanisa kubatsirikana nenzira dzakawanda dzinobvawo mungava muri mune dzimwe nyika. Zvino hurumende yedu haina chokwadi, saka inozokonzera kuti wana weZimbabwe watize nekuti hawana mumiririri wachida kuzama kuti upenyu hwavo huende mberi. Vanozongozama nenzira dzose dzinenge dziripo kuti wakwanise kurara wadya. Ndo maonero andinoita.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga, zvamunenge mataura zvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera, saka munofungei? Iyi inguva yenyu, tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeChina vari kuvhara nhandare dzendege uye zviteshi zvezvitima, zvikepe nemabhazi kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chinobata mhuno uye pahuro chinonzi coronavirus, icho chauraya vanhu gumi nevanomwe uye kurwarisa vanhu mazana mana nemakumi mana. Vanorwira kodzero dzevanhu muUnited Nations vanoti hurumende yeSaudi Arabia yakasora imwe shoroma yemuAmerica vari muridzi wekambani yeAmazon uye muridzi weWashington Post vaJeff Bezos nechinangwa chekuda kuti bepanhau ravo risasvibise hurumende yaCrown Prince Mohammed bin Salman. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare resineti remuAmerica riri kuenderera mberi mangwanani richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuzviringidza dare reCongress kuferefeta nyaya iyi. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa mari yainge yanzi nedare reHouse of Representatives iende kuUkraine kunotenga zvombo. Vakambomira kuendesa mari iyi vachida kuti Ukraine itange yaongorora uori hunonzi hwakaitwa naHunter Biden, mwanakomana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vavari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kukanganisa dare reHouse of Representatives mukuongorora nyaya dzavari kupomerwa. Nezuro kusvika mangwanani anhasi, maDemocrats akapedza maawa gumi nematatu vachiedza kuti vedare reSenate vadaidze zvapupu uye magwaro avanoti anobatsira mukubudisa pachena kuti vaTrump vakatyora mutemo. Asi vebato reRepublicans vakaramba kutambira izvi uye zvido zvavo ndizvo zvakatambirwa sezvo ivo vaine nhengo makumi mashanu nenhatu uku maDemocrats vaine nhengo makumi mana nemanomwe chete. Magweta avaTrump ari kutarisirwa kutanga kupawo divi ravo kutanga musi weMugovera. Tabata mutevedzeri wesachigaro weMDC muno muAmerica, vazvidzai ruzidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero andakaita ndeyekuti politics dziri kupleya role yadzo ipapa. Chokwadi chinozivikanwa, zvimwe zviri kurambwa nemaRepublicans kuti vadzvinyirire nyaya, because chavari kurambira mawitness nemadocuments ndo chiri kuratidza kuti vari kudzvinyirira chokwadi kuti chisabude pachena.
Asika vakawanda vanoti nyaya dzeimpeachment idzi inyaya dzematongerwo enyika. Izvi handi zvinhu here zvamanga muchitarisira kuti ndoo zvinoitika?
Tinotarisira kuti zvinogona kunge zviri izvo zvinoitika, inyaya dzepolitics yes. but tinge tichida kuti zvinhu zvive netransparency chokwadi chingobuda pachena dai vanga vangabvuma havo kuti chi ma witness adeedzwa kutrial yacho impeachment ma documents ari kukumbirwa ne ma democrats auya aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii ma video evidence aonekwa kunzi ari kutaura kuti kudii chokwadi chobuda pachena ndone chakashata ini.
Asiwo ivoka vema Republicans vari kuti ivo izvaifanira kunge zvakaitwa nedare repasi reHouse of Representatives vasati vauya kumatare nekudaro vakupedza nguva yeSenate.
Izvi ndozvinhu zvandakateerera chaizvo kubvira panguva yekutanga. MaHouse of Representatives vakaisa maapplication avo nemasubmission avo vachida kuti evidence ibuditswe asi mukuru wenyika akaramba akaramba akati hakuna chinobuda. Iwo vakati uno will go with the evidence yatinayo and zvaratidzawo futi kuti pane evidence imwe iri kutobuda yekuti dai zvangotaurwa vabvuma havo kuwhite house kuti vaburitse zvinhu zvezvo zvingadai zvisina kumbopera during the evidence dzekuHouse of Representatives vakaisa maapplications vakatumira masubmission but all were ignored. It's on record.
Pane zviri kuitika izvi pane zvingadzidzwa here neZimbabwe?
Ya zviripo zvinodzidzwa neZimbabwe. Zvifanana nezviri kuitika kumusha kwedu yekuti mamembers of parliament yekuZimbabwe vanonyatsoziva chimwe chokwadi chinenge chiripo asi kana the minority yaita kana motion yayo tine mamotions akawanda ari kuitika kumusha uku kwakada kuti kuitwe motion yekudisappear kwaita Dzamara nyaya iyo yakatsikwa tsikwa kuti chokwadi chisazikanwa.
Ava vanga vari mutevedzeri wesachigaro weMDC muno muAmerica vazvidzairo zvidzo vange vari parunhare kuOhio.
Ezangai mopawo mokonzi. It means I'm the big boss murozi mukuru. Wega unoaziya ma system yacho. Wamuzoere mukomana vakomana vanochena tongai moyo dewa na utaka taka espese basikana muriko ere
ngai moyo nemumvura mese sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bepanhau reHerald rinoti amai Grace Mugabe vanogona kusungwa nemhosva yekuita chikiribidi pakutora nzvimbo dzekuvakira dzimba muHarare. Mumimiriri wembare mudare reparamende vastarman Chamisa vanoti vatsigiri veZANU PF vakaedza kuvarwisa vari mukamba yemapurisa kumbare izvo zviri kurambiwa nevamwe veZANU PF. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinorumbidza vana vechikoro vakaratidzira kuBulawayo richiti vana vechikoro vanofanirwa kurwira kodzero dzavo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti moswera zvakanaka.